Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera chikumi 26, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kati munhu wese ataura chinhu chake obvunza ini handitombozivi kwazvataurwa ini. Waigonchofoni the party handizivi kwaataura. I'm the government spokesperson. Handingatauri zvinhu zvandinaudzwa.
Hurumende yeZimbabwe yazvisudurudza pamashoko evakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZANU PF vaPatrick Chinamasa, avo vakashoropodza Studio 7 vachiti inhepfenyuro ine ruvengo neZimbabwe.
Tinogona mitauro yechirungu kudarika mitauro yedu, asi chiripo ndechekuti nyangwe zviite sei hazvife zvakaita kuti munhu mutema uzosvika pakugashirwa nevachena vachiti waamumwe wedu, vanotokuudza kuti iwewe nesu takasiyana. Regai kuita chipitipiti nechipatapata chekunopinda mune yamuri kuti Global Village musina identity. Ndimi vanani? Hamusi varunguka? Hatisi varungu, tiri vanhu vatema.
Chirwere cheCOVID-19 choramba chibata nekuuraya vanhu vakawanda munyika. Munyori ane mukurumbira munyika Ignatius Mabasa obatana nevamwe vake mukukurudzira kushandiswa kwerurimi rwaamai munyaya dzinobatsira mukusimudzirwa kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeZimbabwe yazvisudurudza pamashoko evakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZANU PF vaPatrick Chinamasa, avo vakashoropodza nhepfenyuro yeStudio 7 vachiti nhepfenyuro ine ruvengo neZimbabwe uye yakafanana nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachibvunzwa neStudio 7 kuti mashoko avaChinamasa vakataura pamuzinda weZANU PF muHarare nemusi wechina anoreva here pamire hurumende yavaEmerson Mnangagwa, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, vanoti mashoko akataurwa navaChinamasa haana kubva kuhurumende. Nokudaro Studio 7 inofanirwa kunzwa kuna vaChinamasa mbune kuti mashoko avo airevei.
Kati munhu wese ataura chinhu chake obvunza ini handitombozivi kwazvataurwa ini. Waigonchofoni the party handizivi kwaataura. I'm the government spokesperson. Handingatauri zvinhu zvandinaudzwa. Pangonzwa munhu ataura chinhu wondibvunza zvaataura handizvizivi. Ndoti handati inini tanga wamufonera munhu wacho waukuti ataura izvozvo undigoti anga achirevei. Ini handizvitombozviziva.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaChinamasa sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Bepanhau repaindanet renewzimbabwe.com rakaburitsa nyaya ine zuro richiti vaChinamasa vakashoropodza nepfenyuro yeStudio 7 pamusangano wavakaita nevatori venhau nemusi wechina vachiti nepfenyuro iyi ine ruvengo nehurumende yeZimbabwe. Mashoko avaChinamasa aya akonzera kuti sangano reMisa Zimbabwe rishushikane zvikuru. Sachigaro weMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vati havawirirani nemashoko avaChinamasa ekuti Studio 7 imhandu yehurumende.
SeMisa Zimbabwe hatifari kana vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vachionekwa vachituka kana kutsoropodza vatori venhau semaitirwo akaitwa navaChinamasa mazuva achangopfuura aya. Saka isu sesangano rinomirira vatori venhau tinakuramba tichikurudzira mapoliticians kubva kumapato api zvavo kuti vasatsoropodza asi vakwanise kushanda nevatori venhau zvakanaka.
Vamaunganidzi vatiwo vezvematongerwo enyika vanofanirwa kuziya mabasa evatori venhau kwete kuvapinza mune zvematongerwo enyika.
Kana vakuru vezvematongerwo enyika vakatanga kutuka vatori venhau, tichaona vatori venhau vachiatakwa vachivhiringidzwa mukuita kwavo basa, especially takatarisana nemaelections angangouya mugore ra2023 adai kuswedera. Saka zvakaitwa navachina masa hazvitifadzi.
Rimwe gweta rinomirira vatori venhau vaChris Mike vatiwo mashoko avachina masa anovafungisa kushungurudzwa kuvatori venhau panguva yeutongi hwemushakabvu waRobert Mugabe. Vati vane tarisiro yekuti hurumende yavamunangagwa icharemekedza kushanda kwakasununguka kwevatori venhau sezviri mubumbiro remutemo yenyika.
Mazuva pfuura mazuva vaMugabe vanofambisa mashoko nevenhau vaishungurudzwa zvakanyanya. Zvinotaiti zvapfuura nekuuya kwaita hurumende tsva yavamunangagwa. Saka tikanzwa mashoko akaita seakutaurwa navamasa aya akutaurwa zvakare, zvobva tarangarira mazuva ekare ekushungurudzwa kwataiitwa pahurumende yekare yavaMugabe. Saka tinokurudzira rebato reZANU-PF nevehurumende iri kutonga kuti varangarire kuti bumbiro redu remutemo rotarazve kusununguka kwevenhau. Venhau ava havangori mapoka ekunze chete asi mapoka emuno. Kunyange mapoka ekunze anoshandawo nevapepeti venhau vari mukati menyika yedu.
VaMike vati nepfenyuro yestudio 7 ine vatori venhau muZimbabwe avo vanofanirwa kushanda vakasununguka pasina kutyichidzirwa nevematongerwo enyika. VOA inoti mukuchengetedza zvisungo zvayo zvirongwa zvestudio 7 ndezvechokwadi, hazvina kwazvinorerekera uye zvine udzamu. Yatiwo zvirongwa zveVOA Zimbabwe zvinoramba zvichivimbwa nazvo neveruzhinji uye zvinoburitsa nhau dzechokwadi pamwe nekuita hurukuro uye kunzwa pfungwa dzenyanzvi dzinobatsira mukusimudzira budiriro muAfrica, muAmerica nepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu gumi nevaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, uye vanhu mazana mapfumbamwe negumi nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi. Icho chave kupararira zvakanyanya munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru makumana nezvishanu nemazana maviri negumi nevanomwe 45,217 vakange vabatwa neCovid-19 uye churu nemazana manomwe nemakumaviri nemumwe chete 1,721 vange vafa nechirwere ichi. Kusvika nezuro vanhu zviuru mazana manomwe nemakumatatu nezvinomwe nemazana mana nemakumasere nevatatu vange vabayiwa nhomba yekutanga, uye zviuru mazana mana nemakumasere nezvina nemazana mana nemakumatatu nevana, kana kuti 484,434 vange vabayiwa nhomba yepiri. COVID-19 iri kupararira zvinotyisa munyika, uye sangano reCouncil of Student Teachers kana kuti COST razivisa kuti vadzidzi gumi vepamadziwa Teachers College vakabatwa neCovid-19 nezuro, uye uwandu hwevadzidzi ava hunotarisirwa kukwira nekuvhenekwa kuri kuitwa vadzidzi ava. Mukuru weCost vaWalter Mzamani vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvizhinji hazvisi kutora matanho ekudzivirira vadzidzi, izvo zviri kuvaisa panjodzi.
Kumadziva tiri kuona kuti kuri kuita vadzidzi vakawanda vari kurwara. Patakapedzisira kuvaona nezuro about 3/4 vairwara, asi vakakwanisa kutesta vashoma shoma vasingasviki kana 60, but ipapo vakakwanisa kubata vadzidzi vanokwana kuita 10.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti yaisa paruteve mamiriyoni makumi nomwe madhora ekuAmerica ekutenga nhomba yekudzivirira COVID-19. Zimbabwe inotarisira kugamuchira nhomba zviuru mazana mashanu kubva kuChina nhasi, pamusoro pedzimwe nhomba miriyoni nemazana maviri ayakatenga kare kubva kuChina. Zvichakadai, Chipatara cheparenyatwa Group of Hospitals chinoti vanorwara nezvimwe zvirwere vanofanira kuendeswa kumba kuti mibhedha ipiwe vane COVID-19. Muchiziviso kuvashandi nemachiremba, chipatara ichi chinoti kutanga nemusi wemuvhuro unouya chinenge chisatambire varwere vese, kusiya kwevaya vanorwara zvakanyanyisa kana kuti emergency cases nevane COVID-19. Mutauriri mubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana vaDonald Muchere vaudza Studio 7 kuti zvipatara zvose munyika zvakagadzirira kupararira kuri kuita COVID-19.
Isusu zvipatara zvedu zvagara zvakagadzirira zvichitarisira kuti kana kunyangwe chirwere chikange chanyanya kukura. Ende pari zvino izvozvizvi sebazi reutano nekurerwa kwevana kwakanaka tiri kuti izvo kunyange munhu akabayiwa anokurudzirwa aite izvo zvinosungirwa kuitwa neWHO.
Vaive gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano mubato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nezvipatara zvakanaka uye zvinokurudzirwa.
Ndo zvinofanira kunge zvichiitwa nyika yose. Kuparira nyatwa ndafarira kuti havana kuvhara zvachose madhoo avo kune mapatients asiri eCovid. Vasiya outpatients yakavhurika. Matheatre anenge achishanda achidzila nemaemergencies. Izvo zvakanaka, tinozvitenda.
Ndakamira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangujira.
Nyanzvi munyaya dzemitauro yemuZimbabwe dziri kukurudzira veruzhinji kuti vakoshese mitauro yemumatunhu avo, izvo zvinoita kuti mumatunhu mavagere muve nebudiriro pamwe nemunyika yose. Mutori wedu wenhau Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Munyori ane mukurumbira munyika, Ignatius Mabasa anoti, zvakakosha kuti vanhu vave nechido chekusimudzira mitauro yavo, kuitira kuti mitauro iyi ive nechiremerera.
Tinogona mitauro yechirungu kudarika mitauro yedu, asi chiripo ndechekuti nyangwe zviite sei hazvife zvakaita kuti munhu mutema uzosvika pakugashirwa nevachena vachiti waamumwe wedu, vanotokuudza kuti iwewe nesu takasiyana. Regai kuita chipitipiti nechipatapata chekunopinda mune yamuri kuti Global Village musina identity. Ndimi vanani? Hamusi varunguka? Hatisi varungu, tiri vanhu vatema.
Mabasa uyo akapinda munhorondo negwaro rePhD yake rinova rekutanga kuitwa muririmi rweshona rinonzi chave chemutengure vhiri rengoro, usarungano nerwendo rwengano dzevashona. Anoti ruzivo rwakadzama kuburikidza nedzidzo muririmi rwaamai runobatsira mukusimudzira upenyu hwevanhu nenyika yavo.
Vanhu vedu vanoda here kuti tiswere tichitaura mazwi anotyisa kwazvo kwazvo kuti tiratidze kuti takafunda, asi fundo iyoyo isina chainonobatsira kuti ipinde muvanhu ivashandure mararamiro, magariro, mafungiro nemaitiro kuti vasarewo vave pamwe panhu pari nani.
Muzvina fundo nira mberi vepa University of Zimbabwe, avo vanova mumwe wevakashanda pakuburwa kwedura mazwire shona, vanoti ruremekedzo rwakapiwa Mabasa rwekuva nhanga ruvanze pakushandisa mutauro wake pazvidzidzo zvake zvepamusoro-soro munongedzo mukuru wekukosha kwemutauro.
Nyika dzose dzakabudirira pasi rino dzinobudirira nekushandisa mitauro yavo. Mukatarisa tikaenda kuJapan, vakabudirira nokuti vanoshandira mutauro wavo. Mukatarisa maChina, vanobudirira nokushandisa mutauro wavo. Kwedu kunouku ndokwatino tine dambudziko rokuti tinenge tichingoti izvo hatikwanisi, hatina mamwe mashoko. Zvese izvozvo zvinogona kugadziriswa.
Sachigaro weZimbabwe International Book Fair vaMemory Chirere vanoti mitauro yedu inofanirwa kukosheswa nekuti inogona kushandiswa munyaya dzebudiriro sezviri kuitika kune dzimwe nyika.
Kana mutauro wagona kugadzira chinhu chinorumbidzwa chinoshandiswa pasi pese, naivo vanoutaura vanongoutaura pose pose. Iko zvino ukanzwa vanhu vachitaura Japanese unongoti ndivo vaya vakagadzira mota inonzi Nissan, mota inonzi Toyota. Mitauro yedu pada tinonyara nayo nokuti hatina chinobatika chatati taita tichiishandisa.
Mumwe munyori ane mukurumbira munyika, Aaron Chiundura Moyo anoti mitauro yerurimi rwaamai ndiyo mireza yedu sevanhu vatema.
Vanhu vatema pavari pese kana varupana varungu chero pasina varungu vaida kutaura norurimi rwechirungu tingangoti ikoko zvinokonzerwa nokusavimba nokuzidherera nokuzvimhura nokuziona semunhu wenhando nyamba sokutaura kwaita maneto munaziva kwakabva hari yakaumba munhu mutema yakamuumba ikamupa mutauro kwete netsaona mutauro wechishona wake kana uchindeere kwete netsaona asi inokuda nebhoni kuti iwe utaura mutauro uyu.
Mukuru we Voice of the People vaJohn Masuku vanoti ruremekedzo rwakapiwa mabasa ruchabatsira mukutambanudza mafungiro evanhu vatema pamisoro pemitauro yedu yechivanhu.
Tsvagurudzo pamwe nedzidzo yakaitwa navamabasa ichatibatsira kuti tidzokere pakuyemura ndimi dzedu pakudzishandisa zvizere kwete kungosanganisa sanganisa kwete kudzitarisira pasi nokuti tinonzwa zvakare kuti kana kumayunivhesiti ikoko vanodzidzisa ndimi idzodzo vari kutoshaya kana vana vanouya kuzonyoresa kuti vanoita shona kana kuti vanoita ndevere.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti hurumende inokurudzira kuti zvikoro zvese zvidzidzise rurimi rwaamai kuitira kuti panosvika gore ra 2030 Zimbabwe inenge yava nana muzvinafundo vakawandisa vanenge vakaita zvidzidzo zvePhD mururimi rwaamai sezvakaitwa namabasa.
Tinotokurudzira kuti kubvira kuECD yatichacho anga achitodzidzisa nerurimi rwamai zvakaitwa namabasa vakanyora PhD yavo mururimi rwamai vechishona. Zvinokurudzirwa saizvo tiri kutarisira kuti patichasvika pavision 2030 tichange tatoona maPhD akati wandei anenge akanyorwa nemaindigenous languages emuno muZimbabwe.
Tanzania imwe yenyika dzemuAfrica inoshandisa mutauro weSwahili mukuita zvidzidzo zvescience and technology. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vezveutano muAfghanistan vazivisa nhasi kuti mhando yeCovid-19 yeDelta iyo yakatanga kubuda kuIndia ndiyo iri kukonzera uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pamwe nekufa nechirwere ichi munyika iyi. Vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matanhatu vafa nechirwere ichi muAfghanistan kubva zvachakatanga gore rapera. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCovid-19. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva ino yeCovid-19 mukuedza kuti mhuri yavo irarame. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvii zvavari kusangana nazvo.
Ini ndinonzi Ela Nyato, ndogara kuKwala Patch Parare.
Ungatitaurirewo here kuti semudzimai zvii zvauri kusangana nazvo panguva ino yeCovid-19?
Panguva ino yeCovid-19 murume wangu anenge achishanda asibati pamwe pacho vanogona kugonzi ngavamire seipapapa vakanzi ngavamire vanofanira kutanga vatestwa COVID. Saka kumba kunenge kutori nenzara, panenge pasina kana chekuti kuti tidye kumba. Saka tinonga takutorarama nekusona unongochingoshinga semunhu womudzimai uchiswera wakagara kurara wakagara ugogona kurara kana kumashiri dzekuseni uchingorara kana 2 hours wobva wamuka. Saka zvinhu zvinenge zvakaoma makumbo pacho anenge akatozvimba asi unongoshinga semunhu womukadzi.
Ini ndakatanga kunzwa nezvenyu muri papeji rinonzi Sisimeli's Diary paFacebook. Mune makore mangani uyezve zvii zvimwe zvamuri kutarisana nazvo semudzimai zvamungada rutsigiro?
Ndine 31 years. Inisa mudzimai zvinzvanda takatsana nazvo ndakatsana nekuti vana vangu vakwanisa kuenda kuchikoro sezvo ini ndisina kuenda kuchikoro saka ndinotoshinga ndinoda overlock ne sewing machine head duty ndozvinzvandichwira mupenyu hwangu kuti vana vangu vakwanisa kuenda kuchikoro kana kuendawo kana kumayunivhesiti ndichikwanisa kubatsira vana vangu.
Pari zvino mune vana vangani?
Tine vana 4.
Vari kuenda kuchikoro here kana kuti zvakamira sei?
Vari kuenda kuchikoro 2 maECD umwe achari grade 5 umwe ari kuenda form 1 next year saka iyeye ndiye ari kutondiomesera zvekuti ndirikugona kusatorara ndipamusana peiyeye ari kuenda form 1.
Ko baba vanoita mabasa api uye zvekupi?
Baba vanoshanda pakuala pabhuchari vanoshanda kufurota vanoita zvekufurota mombe.
Saka mungati mhuri yenyu inoda mari yakawanda sei kuti murarame vhiki nevhiki?
Tinoona sekunge pakatika kwa tikakwanisa kukwana kana 250 kana 300 US. Inokwanisa kutikwanira tiwanawo zvatinokwanisa kutinge tichishuvira muupenyu zvokuti tikabata nidzowo mari idzodzo tinokwanisa kutenga kana zvakafanana nemasenzi zvakaita patinongogarawo mukomboni asi dzimba dzetu unorenda kana kuti asi unongogarawo mahara.
Tombotarisa kuti mati munoita zvekusona muri kusona chii?
Ndinosona mashort nemasketi nemajoka ukaonawo kana heavy duty machine zvangu zvinake nekuti apa ndingosona zvakadaro saka ndikakwanisa kusonawo overlocka zvinhu zvangu kazi ndikaonawo heavy duty machine inokwanisa kundiitira fasti pakushanda ndichikwana nguva yekurara ndichiwana nguva kana ndakurutsa kuchikoro vana kuenda kuchikoro ndokwanisa kugadzira vana vangu vachienda kuchikoro nokuti ndopane shuviro yangu.
Pamashots aya munosona mashots evana vane makore mangani uyezve munoatengesera kupi?
Kubva pamwana ane 3 aka 7 years ndinoenda navo kumbare ndonotengesa kumbare madhoradhora.
Kana paine vanhu vanoda kukubatsirai mungada kubatsirwa nei uyezve munowanikwa kupi nhamba dzenyu?
Ini ndine shure kuti ndibatsirwe ne heavy duty machine ne overlock. Ini ndinowanikwa kukwala pati Harare muna Seke Road pakwala pabhuchari iri muna Seke Road. Nhamba dzangu dzinoti 071 35 347 88 plus 263 71 35 347 88 nhamba dzangu plus 263 71 35 347 88.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tiri kukupai hurukuro nemamwe madzimai pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva ino yeCOVID-19. Kana paine zvamunenge muri kuda kutaura wanikwai muchitinyorera email pa studio7@voanews.com. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT pamusoro pekutengeswa kwechibage kuGMB nevarimi uye matambudziko avangadai vari kusangana navo. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu amai Jiti.
Tinotenda.
Amai Jiti, mungatiudza kuti zvakamira sei mukutengeswa kwechibage kuGMB nevarimi uye matambudziko avangadai vari kusangana nawo?
Chibage varimi vazhinji vaakuendesa taakuona maqueue anenge akareba-reba evarimi vari kudhirivhara chibage chavo kuGMB. Chinongoti tiine sei ndechekumonopolisa kuti GMB chete ndiyo ngaitenge chibage. Pamapayment apa ndopatinezeke paakutinetsa nokuti mari dzinoreriswa negovernment kuti dzaakuenda kunotenga chibage chevarimi. Pakutanga zvinenge zvichifamba zvakanaka zvikuru unobhadharwa nguva pfupupupuwa mari yako asi ipo zvino taakuona pane paakutoita tumadelays nokuti vazhinji vaakuendesa tisingazozivi kumberi pamwe ichadzi mari iyoyo yapera hatizivi. Asi pavakatanga vakatanga zvinyatsofamba zvakanaka zvikuru, munhu anga achiti akaendesawo chibage chake nguva pfupfupi wotoona mari yatomu akaunti but iko zvino yaakutinonokei. Saka hatizozivi kuti zvichagadzirisika here, kuti varimi vachapota vachiwana mari dzavo nenguva here. Dai ipapo pakagadziriswa, aiwa tofara kuti zviri kufamba zvakanaka. Saka hurumende dai yangoitawo kuti mari irambe ichiwanikwa kuGMB so that varimi vanokurumbidzawo kuwana mapayments avo kuti vatengewo zvinhu zvavo namainputs zvisati zvanyanya kukwidzwa, nokuti tiri kuona mitengo yezvinhu zviri kukwira. Saka toda kutiwo varimi vaitewo advantage yekuti vatenge zvinhu zvavo voprepare for next season zvisati zvanyanya kukwidzwa.
Ko iwo mutengo uri kutengwa nawo chibage neGMB muri kugutsikana nawo here?
Mutengo uyu hatisi kunyatsokufarira, nokuti tikatarisa kuti mari iri kubhadharwa in local currency RTGS yezimudhola redu. Then kana wakuda kunotenga uku uri kunobhadhara nemaUS dollar, vari kutaura havo kuti exchange rate yezimudhola to US dollar haina kuchinja, iri pa$84 kana kuti around 84 ipapo, inongofluctuata 83, 84, 85 samwe dzini. Asi wakuda kunotenga zvinhu zvako, vari kuti mutemo uri kuti munhu anofanira kuchinjirwa ne$84 iyoyo inenge iri kuRPGZ. Asi handizvo zviri kuitika on the ground. Vanhu kana vakunotenga tikuona vari kuchinjirwa nema125, 135 zvichienda zvakadaro kumwe zvimachezi 145. Saka ipapo apa hatizivi kuti RPGZ ichavagadzirisa sei. Then mutengo wechibage hauna kumbochinja kubva gore rakapera then gore rinera, asi zvinhu zviri kungokwira gore negore. Kubva last season tikatarisa kuti fertilizer yakanga ichiita mari, iko zvino zvaya RTGS yakwidzwa zvekare ne40%, asi mutengo wechibage hauna kuchinja.
Rimwe dambudziko ratiri kunzwawo nderevarimi vari kuenda nechibage chisati chanyatsooma, kana kuti iri kunzi moisture content inenge yakawandisa. Mungataura chii pamusoro pedambudziko iroro?
Dambudziko riri kuita kuti vanhu vakurumbidze kuendesa chibage chavo chisati chanyatsooma inyaya yekubiwa kuri kuita chibage mumaminda, to an extent yekuti unogona kuona pakati pemunda pese pasina chinhu. Saka varimi vakuforswa kuenda kunohavhisa chibage chavo chisati chanyatsooma. Kare taisiti kana takuda kunohavhisa chibage tatingahavhisi nguva dzinei, taizohavhisa kunana July zvichienda kumberi August chibage chanyatsooma chaizvo. Saka hauzoite problem yemoisture yekuti chikanga chaenda kuGMB onzi moisture content yako iri above 12% yavanenge vachida.
Aiwa, tinotenda zvikuru amai Jiti, muve nezuva rakanaka.
Nemiwo tinotenda.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Hurumende yeZimbabwe yazvisudurudza pamashoko evakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZANU-PF vaPatrick Chinamasa, avo vakashoropodza Studio 7 vachiti inhepfenyuro ine ruvengo neZimbabwe. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichibata nekuuraya vanhu vakawanda munyika. Munyori ane mukurumbira munyika Ignatius Mabasa anobatana nevamwe vake mukukurudzira kushandiswa kwerurimi rwaamai munyaya dzinobatsira mukusumudzirwa kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamask enyu nguva dzose, nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya vanhu vakawanda. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri.
Ini ndini Rachel, nichitepe nyurandiri kumba, nepamsa na pebushkira, chirwereche COVID-19.
Kuzika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 26 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamphathimtambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye indawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane le coronavirus i-lockdown.
Kuta bantu ke sebezibuza ukuthi kanti kuvele khona kusani isanasana ke into enjalo sokuyisiphithiphithi ngathaize embuzi ukuthi kanti onguye okhuluma iqiniso ngubani.
Imbiko yosaphethe isikhundla sokuba nginobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla lezanu PF umnumzana Patrick Jinamasa eyokwethusela abomsakazo weStudio 7 isolwe ngabanye. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sihlaziya amathuba amabandla ezombusazwe ukhetho ikakhulu esigabeni seMathepeleland.
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla okuthi lingalwisana lezano liphelile du.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro usilandule imbiko yokuthi ezinye izindawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus i-lockdown. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-Inspector Bednikho Ncube wazise ngolwesibili ukuthi idolobho lakobulawayo selizaba phansi kwemigoqo emitsha egoqela i-curfew yokuthi abantu abasavunyelwa ukuhamba hamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha. UMangwiro uthe umongameli Emmerson Mnangagwa nguye yedwa olelungelo lokumemezela imigoqo ebalisa ukuvalwa kwelizwe. Imbiko kaMangwiro isibangele ukuxokozela abantu bengasazi okuliqiniso. Asiko kwakuqala ukuthi uhulumende ethule imbono ehlukeneyo kudaba lwe-coronavirus. Kumaviki amabili adluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uke wethula amazwi okuthi imbuthano isizavunyelwa, kodwa akudlulanga malanga ambalwa umsekeli wakhe onguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wethula umbiko ophikisayo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe ukuthi zithini izakhamizi zakobulawayo ngalolu daba.
Esikuzwileyo nxa silandela iphepha lechronic yakobulawayo ukuthi i-curfew leyo ekadike yakhulunywa ngamapholisa ka-6 PM to 6 AM kuthiwa kayikho ngoba umuntu olelungelo lokuthi afake ama-lockdown anjalo ngumongameli. Kukhulunyweke kuthiwa ukuthi umsekeli kamphathintambo wezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana kuvezile khonokho ukuthi hhayi lokho ukuthi abantu sokusiba le-curfew i-hard lockdown leyana ukuthi dusk to dawn curfew kuthiwa hhayi kakukho. Kodwa ke kuyanake inanzelela ukuthi okukhona ukuthi izindawo lezi eziqanjiweyo kukhanya zisengozini yegciwane le COVID-19.
Manje njengoba imbiko le ithiwa ivela kumsekeli
Gampati Ntambo wezempilakahle. Abantu bayithatha njani njalo ubonungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine bengasalandeli imigoqo eyafakwa?
Imiko le isidale ingxubevana ezingqondweni zabantu ngenxa yokuthi izolo lokho nje abantu kade belandela imithetho, izitolo bezivalwa ngo 3 emini. Kodwa ngenxa emva kombiko lo sesitheza ubona uphuma emapepeni kuthi ukuthi umsele kaMpati Ntambo utheni, kuthi ukuthi abantu ke sebezibuza ukuthi kanti kuvele khona kusani sisanasana ke into enjalo sokuyisiphitiphiti ingqathayi zembuzi ukuthi kanti onguye okhuluma iqiniso ngubani. Ngenxa yokuthi nxa kuthiwa onguye obiza i-lockdown ngumongameli, kutho ukuthi bonke abakhulumileyo abangasibo umongameli into abayikhulumayo abantu bangeke babesiyalalela ngenxa yokuthi sisamelele lona lani ilizwe liphele livele ofisini ephezulu. Kathesi ke abantu sebeza kwenza umathanda besenza ke kuxubana yonke into ngenxa yokuthi kade sebengenile emzileni belandela khona okwathi sokukhulunyiwe. Kodwa ke kathesi mbona abantu asokubadi
bona abantu bebeyilandela na imigoqo le kusukela ngelanga okuthiwa ebimele ilandelo.
Osomabhizimusi bakobulawayo hayi bebeyilandela futhi ngoba izitolo zabo izolo bezivala ngingananzelele ezinye kade zivale ngo 3 sibili hayi labantu bese bevele sebephithizela kutshaya 3 khonaphana emini ukuthi hayi sebebuyele ezindlini lanqanje amabhasi kazubukho kade silela ngoba kuqine sekuyiziqukuqhuku khonaphana lapho kubhadelwa okugadelwa khona kibo Hamara usiya kibo Lion ngale hayi abantu bebegcwele benyakazela amabhasi kuyiyo kade silela. So ngokunjalo ke bekuyisibonakalo sokuthi abantu bese belandela la izinqumo kade zifakile. Kodwa ke kathesi ngibona sokuzaba nzima ngoba abantu sebedidekile abasakwazi ukuthi okuyikho lokungayisikho yikuphi.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa ngesiqubu esethusayo elizweni. Ugatsha lwezempilakahle luthi kumanani ethulwe izolo kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe yi-COVID-19, abane bengabenkwabazwe kuthi abathathu bengabakobulawayo nezinye indawo zelizwe. Kubanjwe abafika phose inkulungwane eyodwa 911 igciwane le-coronavirus kumanani ayizolo. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 likhuphukile lafika kwabedlula inkulungwane ezilitshumi 11,901 abahlatshwe ijekiseni eyakuqala kumanani ayethulwe izolo, kuthi abazinkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,701 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Yosaphethe isikhundla sokuba unobhala obona ngezokukhanga usikelo lwebandla lezanu PF umnumzana Patrick Shinamasa eyokwethusela abomsakazo we-VOA Studio 7 kanye lenhlanganiso ezisebenzisana lozulu elizweni isolwe ngabanye. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wakhe awethulele intatheli zindaba ngesikhathi engena umhlangano lazo emahofisini esigodlo seZanu PF eHarare, uChinamasa uchaze umsakazo weStudio 7 njengomsakazo osebenzisana lohulumende wakwelemelika ukufeza izifiso zalelo lizwe okubalisela ukufakela inkokheli ekuZanu PF lohulumende izijeziso zomnotho. Imbiko kaChinamasa isolwe ngabanengi okubalisela abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba ezisacathulayo eye Young Journalists Association Zimbabwe YOJA. Isikhulumeli salenhlanganiso uLeopold Munende upha umbono wenhlanganiso le kunkulumo kaChinamasa.
Ukukhulunywe uChinamasa ngomsakazo weStudio 7 ukutshengisa ukuthi iZanu PF ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba. Bafuna intatheli zindaba zibe zibhala kumbe zikhipha lokhu abakufunayo. Okwenziwa iStudio 7 asikaboni iStudio 7 iqamba amanga, asikaboni iStudio 7 ibhala ngenye indlela esingathi ayisikwentatheli zindaba.
Umunende uthi inkulumo kaChinamasa isibatshayisa ngovalo labo njengentatheli zindaba ezisacathulayo.
UChinamasa yena usola ukuthi iStudio 7 ibhale iqiniso abangafuni ukuthi lazakale. Sesethusela intatheli zindaba. Kuyabonga sasebenzi. thina njengentatha lezindaba ezincane lokhu kuyasethusa ngoba lathi sesesaba ukuthi singabhala indaba abangazifuniyo bona lathi sizathethiswa ende uvela thethiswa asazi ukuthi yinozenzakala phambili
obona ngezokucubungula ezombusazwe ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo laye upha umbono wakhe
engingakutsho engikubonayo lapha elizweni kumbe esingakubiza ukuthi kuthiwa yi-authoritarian regime singakhangelela noma yini you can expect anything singakhangela noma yini ingayenzeka njengoba nishile ukuthi iZimbabwe Democracy Institute ihlala ikhuluma ukuthi iZimbabwe isenkingeni yalokho okubizwa kuthiwa yi-competitive authoritarian regime
ngesizwe isikhulumeli sikahulumende umphathi ntambo wezokukhithwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa ekhuluma phezu kwalolu daba
why don't you phone him is a
ubuza yena angithe nguye okhulumileyo mina angazi lutho
I'm the government spokesperson. I haven't said anything, and I don't know what you're asking.
Umsakazo we Studio 7 wethule umbiko othi phansi kwendikimba yenhlanganiso ye Voice of America. Umsakazo we Studio 7 usakaza indaba ezingasekeli hlangothi njalo eziqotho. Indaba ze Studio 7 zithembekile njalo lomsakazo ukhuthaza ingxoxo eziqakathekileyo ngokwenzakala kuzwekazi leAfrika kwele Melika lomhlaba jikelele. Ngimele i Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Lamle landwandwe
lamle
lamle landwandwe
lamle
lamle lwamsheshwe
lamle lanampa wakuvendula
lamle landwandwe
lamle
lamle landwandwe
lamle
lamle lwamsheshwe
lamle lanampa wakuvendula
gukama
lamle
kwezemaphandleni umphathi ntambo obona ngenhlelo zikahulumende esebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Joram Gumbo uvumile ukuthi ukusilela kwemali sekuphazamise ukwakha kwedamu leThuli Manyenge elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kanye lendlala esigabeni seGwanda South abakhaleli damu bathi uhulumende kabhadali kuhle okudala ukuthi umsebenzi ungahambi ngemfanelo okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda
uGumbu bevakatshele isigaba seMatabeleland South ukuzobona ukuthi umsebenzi wokwakhiwa kwedamu leli uqhutshwa njani kunezinye inhlelo ezenziwa kulesi sigaba izolo ukwakhiwa kwedamu leli sekuqalile njalo ngemva kokuma komsebenzi nakenye ngenxa yokusilela kwemali okhokhela ngokwakhiwa kwaleli damu umnumzana Paul Dengu osebenzela inkampani yeChina Water and Electricity Corporation utshele iqula ebelihamba lo mnumzana Gumbo ukuthi ukwakhiwa kwaleli damu kuphazanyiswa imali ebuya ngeziqephu
created 43 million that year. It's not enough, but I think we can do enough work to make good progress this year. 87 million is the contract price of this US dollars, is the contract price of this gem, and that's what we need to complete the gem. We are going to include some irrigation work on the Kuyu side. That one will be addition to the contract price. But for now, we are the gem and the canal to that place is $87 million.
Lonyaka siphiwe i-43 million RTGS ayiyeneli kodwa izosiza ukuthi siphutshe eminye imisebenzi. I-$87 million United States dollars yiyo efunakalayo ukuthi siphutshe lo msebenzi. Sizafaka njalo impompi zokuthelizela eGuyu irrigation.
UGumbu uvumile ukuthi ukwakhiwa kwaleli damu uhamba ngesiqubu sikafudu kodwa wathi uhulumende uzimisele ukufeza lo msebenzi.
Informed that the construction of the dam was conceived in the 1960s and the site establishment works began in 2006, but progress has been impeded by budgetary constraints. The advent of the new dispensation has led to the resumption of works at the site, with the dam earmarked for completion within 2 years.
Nizwa besithi ukwakhiwa kwedamu leli kwacatsha ngo-1960 njalo abakhayo bafike lapha ngomnyaka 2006 kodwa ukwakhiwa kwalo kwaphazanyiswa ikusilela kwemali ukuvela kombuso we-new dispensation sekudale ukuthi leli damu liqale ukwakhiwa njalo sikhangelele ukuthi libe seliphele ngemva kweminyaka emibili.
Umnumzana Collins Banda olwela ukulondolozwa kwemvelo njalo izisakhamuzi eNtebe uthi njengezakhamizi abazange batshelwa lutho ngokwakhiwa kwaleli damu.
Ezemvelo zona ezikathi esifika siyabona kuyadilizwa izintaba laphana, kuningi onye kuzadilizwa vele kwemvelo kade kukhona. Right, kubiselwa njani? How do you compensate? How do you compensate kulokhuyana osekulahlekile esesikudilizile? Amatshe adilizwa kulokutshintsha kwesimo esezemvelo kade sikhona, kodwa kathesi nxa sesidilizile kuzabe sekuminjani?
Ngaphandle kwalokho, uSibanda uthi iningi labantu abaqhatshwa ukwakha leli damu ngabantu bokuza.
Kuzobuya indaba yokuqhatshwa kumbe ukuqhathana khona phana emanyange, still asisuthiseki kangako ngoba kulabantu abasanitizayo abantu khona phana emagedini. Kodwa ulimi abalukhulumayo kathesi angizwanga ukukhuluma isiSuthu noma ukukhulunywa isiNdebele kumbe ngithi isiKhalanga. Kulolimi kulolunye ulimi olukhulunywayo khona phana kutshengisa ukuthi labana ngabantu abavela khatshana kwezindawo. Kambe khonapha asilabo yini abantu abakwanisa ukuthi basanitize abantu? Zonke lezi zinto ezifana ukuthi zinandele masinyani ukuthi sisebenzeni kahle, sizwane, iproject nxa iphela kungabi khona izingxabano.
Umphathi ntambo esabelo sezansi emaNdebeleni umnumzana Bedni Khonqube babekhaphe ugumbo uthi indlala izaphela du xa leli damu lingakhiwa liphele.
Indlala once Thuli Manyange is completed i-construction yayo will say bye bye to hunger, sesiphila.
Umnumzana Love Manqube oyisakhamuzi seMatobo uthi inhlelo ezifana lalezi kanye lolokubhalisa abaphatheke kulweni impi enkululeko ngamaqhinga ebandla elibusayo leZANU-PF ngokuhuga usekelo kusiya kukhetho ngomnyaka ka-2023.
Ngoba iZANU manje idinga indlela zokuthi abantu beyivotele. Bantu, khangelani ukuhlupheka okukhona indaba yeZANU le, like linanzelele lokhu kwamanje kokubhalisa salwa njengathi sasingamayuthi ngaleso sikhathi. But-ke mase sizobhala lamhla sokuyovotini sikukhangela ukuthi ikhampeni indlela yokudingela lani i-5 million yalalana kuthiwa bazayirejista. So sithi ebantwini bantu limukani mase lisiyevotini khangelani.
Ugumbu ufike njalo emgwaqweni osuke eGwanda siye eMapisa osule mnyaka ungafakwanga ithara waphinde wavakatshela lapho okumele kwakhiwe iGwanda State University. Phansi kohlelo lwe-National Development Strategy NDS-1 uhulumende uthi uzasebenza gadalala ukwakha amadamu ukuze kube lamanzi esigabeni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseThuli Manyange eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sibekezela Maplanga, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens, osichasisela okuningi ngenjongo yenhlanganiso le.
Kunhlanganiso le khathesi ngathi sesidlula inkulungwane i-1000. So inhlanganiso le ivulwe kumnyaka ophelileyo ngoMatch. Okwabangela ukuthi inhlanganiso le ngiyivule, empilweni mina ngumuntu othanda abantu, ngingumuntu futhi ozisebenzayo, uthanda ukusebenza kakhulu. So kwathi kunjalo kwaba lesikhathi sokuthi kwaba li-lockdown, umkhuhlane lo owe-COVID owabuyayo khonapha ngoMatch uqalisa, lapho abantu bonke bavalelwa nje ukuthi abantu bengahambi ama-shops ayelezikhathi zokuvula and ama-hours angikhona emalutshwane. So ngakhangela ngabona ukuthi omama abaningi abakuma-business sisemuva kakhulu ngakhona lokuthi asakwanisi ukuhamba-hamba. So ngokuvula inhlanganiso leyi ngafaka abantu engangibazi kakhulu, engangibazi labo ngathi kabalethi ababazi. Ngase ngifikelwa ingqondo yokuthi umuntu wonke othengisayo kabuye afake konke akwenzayo ku-platform yona leyi, ngingatsho njalo njengesilungu, ukuze abukise abantu bonke babone ukuthi lwana uthengisa lokhu, lwana uthengisa lokhu. Nxa ngabe ukuthanda, sasikhuluma nje ku-WhatsApp group khonaphana ukuthi hayi mina bengifuna imbida echomoli, hayi mina bengifuna lokhu. So uthole ukuthi kuba lula. And then okunye isizathu esikhulu sokuvula inhlanganiso leyi yikuthi njengabomama sithole ukukhuthazana, sithole ukufundisana, sithole njalo ukuncedisana kuma-business. Ngoba ungathola ukuthi omnye umama uyabe elawo umbono elesifiso sokuthi enze i-business but engelambono ukuthi angaqalisa njani. Ngabona kufanele ukuthi ngihlanganise wonke umuntu okuthiwa ngumama kungabi lo mama esimkhethayo kube lo mama othengisa amatamatisi umama othengisa izwithi emgwaqweni umama othengisa izigqoko esitolo kube lo dokotela kube le lawyer phakathi kube labo magistrate phakathi ukwenzela ukuthi sithole ukufundisana for example bese kwenza kakhulu ukuthi inyanga zonke siyanxusa omongikazi esingathi maybe osebenza ku cancer screening ku cervical cancer screening siyamnxusa simcele abuye ku platform online abuye simnike isikhathi asifundise omama ukuthi siziphathe njani ukuthi singatholi umkhuhlane onalo ohluphayo njalo futhi oyiwo oceda omama okuthiwa yi cervical cancer sibe lesikhathi futhi sokuthi thina sodwa omama siyacelana ukuthi siphanane izikhathi sikhuluma ukuthi hayi mina ngithengisa lokhu ndokunzima balokhu lalokhu lalokhu so ngokunjalo ke sibona umsebenzi ukhula usiya phambili
imali yokwenza konke lokhu liyithatha ngayo
hayi okwakathesi bekungela muntu osiphathisayo ngiqalisa ukuvula inhlanganiso leyi bekuyimi ekade ngibhadala zonke indleko ekade zingabe zidingakala so khathesi siyaphathisana nje ukuthi inyanga zonke silomhlangano esiyenzayo so siyathi umuntu nxa engalova emhlanganweni kule find a teaser ayibhadalayo phakathi kwenhlanganiso naleyi kwenzakala izinto ezinkulu kakhulu esizenzayo esingabomama sesagruphana into 6 kumbe 4 kumbe 3 kusiya ngesikhwama somuntu ukuthi yena uminjani siyagebhelana imigodi sa-approacha i-company sakhuluma labo sabatshela ukuthi thina siyigruphu sicela ukuthi basincedise ngokusigebhela imigodi njalo sicela i-discount abafakelana amasola ezindlini njengoba amagesi siyakwazi ekhayahlupha bafakelana amasola abanye futhi ngabathengelana izimoto abatshalana izimali bethengelana izimoto abanye futhi ngabatshalana izimali mali ukuthi siqalisela ku-$20 abanye betshalana ama-$50 kusiya ngesikhwama sakho so izinto esizenzayo ebulawayo Queens ziningi including futhi ukuthengelana i-groceries qoqa imali nyanga zonke thenge i-groceries sibeke sishare after 6 months omama ngabantu abakwanisayo bayehluleka ngenxa ya engathi ngesikhiwa ngama-resources but ngabantu abazimiselayo nje bazimisele into yabo bayenze yikho kuthiwa omama zimbokolo ngikhona sibili kakhulu kwezombusazwe kakhulu kodwa-ke ibulawayo Queens vele safaka umthetho wokuthi asifuni ezombusazwe phakathi njalo okunye esakwenzayo njengoba ngikhulumile kuqala ukuthi ibulawayo Queens igoqela omama bonke abavele endaweni ezithiyeneyo savula i-intersection group igroup yomthandazo ukuthi singabi ngabantu nje abavule i-WhatsApp group leyi kodwa akube ngabantu abavula i-WhatsApp group leyi beholwa nguNkulunkulu okulabafundisi labavangeli abavela kumachurchi athiyeneyo abasithandazelayo ebusuku lemini
lowo nkosikazi Bekezela Maplanka isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Queens asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe sisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC
siyadivana njalo uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba namuhla sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi sihlaziya udaba lokhetho oluka nyaka ka-2023 sikhangela ke amathuba amabandla atshiyeneyo ezombusazwe ikakhulu kusigaba seMathebelenene
ngesimo ibandla le-MDC elikusho alinawo amandla ukuthi lingalwisana lezano liphelile du akukho elingakwenza ukuthi limelane lilwisane noma linqobe ibandla lezano kodwa ke akutsho lokho ukuthi ngeke kube khona elinye ibandla elingasuka liphume ngaphansi kwengwane yeMDC from A to Z lizimele eceleni bese liqala ukuthi kube yilona elithobelana lezano. Kungenzeka libuye kube khona ibandla elinjalo lilwisane lezano liyinqobe kusiya ngokuthi abakhokheli balo ngobani. Ngileqiniso mina ukuthi uma laba bantu akade belandela uChamisa asebechithachithwe imithanithani yokwenza kukaMnangagwa ethenga abantu be-MDC abafake amakhwapheni akhe bengakutholela icebo lokuthi balwisane lakho. NgokwaseZimbabwe, ngokwepolitiki yaseZimbabwe, umbangazi waseZimbabwe, bangaba khona abantu abangamlandela anqotshwe uMnangagwa ngumuntu ongenamandla, umuntu ongela popular support, umuntu ophila nje ngokusebenzisa ukuganga lezi ndlela nje ezingcolileyo zokulwisana labantu abaphikisana naye.
So kuke kwakhulunywa lapha ngebandla lezaphu abanye bebona ungani lingaba lamathuba angcono kukhetho olulandelayo. Wena ubona njani amathuba leli bandla?
Ah, ibandla lezaphu okwalo sekwaphela. Waphela ngaphansi komkhokheli bukaJoshua Nkomo. Akukho okunye okuhle okudlula lokhu okwake kwehlela izaphu okungenzeka manje okungadlula lapho izaphu yafika khona ngaphansi kobuholi bukaJoshua Nkomo. Konke lokhu esikubonayo ngamandlwane akungeke kuphinde kwenzeke ukuthi ibandla lezaphu lithole any support emathebeleni noma kuphi. Ngabantu nje abalokhu mhlawumbe besa phethwe yikufisa kwakukhona kudala kodwa ngeke kuphinde kwakhe ke kube khona. Ngaphansi kobukhokhelo obunjengoba kaDumiso Dabengwa obesaziwa eyisahoho esikhulu kakhulu kumbali yezaphu, izaphu ingakwazanga ukuvuka ithole idobhadobhe nje okuthile. Kuyini osokungayenza ivuke manje ebantwini abangaziwa muntu bexhumananga le mbali yokulwelwa kwelizwe ngoba yikho lapho izaphu eyaziwa ngakho. Lokho okunye asigcinele imbali yezaphu njengabantu begcina amathambo abo isemkhulu, akulondoloze kahle, siyihloniphe, singafuni ukuthi sivuse emangcwabeni sithi isilwele izimbi zanamhlanje. Kwaphela okwayo ngeke kuphinde futhi kube khona.
Abakhona njalo abathi ngokwenzakalayo elizweni kakhulu esigabeni seMathebeleland singabona lebandla leMthwakazi Republic Party lalo lidobhadobha ama-seat lapha lalaphaya. Ungakubona kusenzakala yini khona?
Kusiya ngokuthi ukhankaso labo balomisa kangakanani, njalo kusiya ngokuthi imali bayayithola na yokukhankasa. Umhlaba uvundile kwelasemandebeleni, abantu basemandebeleni bahlukunyezwe kakhulu izano, bathathela into yabo yonke, baphucwa konke ukubenza babe ngabantu, basenanhlizi hlonipho abayiphiwayo, basele nje beze. Yikho ke i-MRP uma ingakwazi ukuthi ingene idikitele isebenze zonke lezi zikhalo lezidingo zabantu beMathebeleland, ithole le mali yanele ukuthi ikhankase, ingaba nakho ukuthi idobhadobhe lapha lalaphaya. Mhlawumbe umbuzo sokungaba yikuthi uma izithe yaluphiwa lolo sekelo izokwenzani ngalo ukuze ilwisane nalezi zinto ethi sezenziwe izano, ngoba osekwenziwe izano lo mbuso wezano kusukela nje ngo-1980 eMathebeleland kubi kakhulu, kuhlasimulisa umzimba. Abangaboniyo bangacabanga ukuthi yonke into ihamba kahle. Izwe laseMathebeleland lithathiwe lithunjiwe uma ngabeka ngaleyo ndlela. Yiko ke iMRP ilawo amathuba okuthi uma ize kahle yawuthiya kahle umjibila wayo ibambe.
Loke bekungumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ukuvikezayo. Siyabonga sithandekile. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye indawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo emitsha yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le coronavirus i-lockdown. Imbiko yosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla lwezanu PF umnumzana Patrick Jinamasa yokwethusela bomsakazo we-VOA Studio 7 isolwe ngabanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande nesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.